Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 29 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuparara kwedhora remunyika kwomanikidza vezvitoro zvikuru munyika kutara mitengo yezvimwe zvitengeswa zvavo madhora ekuAmerica chete. Mapurisa ovimbisa veruzhinji kuti achange achiita basa ravo kuitira kuderedza kuparwa kwedzimhosva pamwe nekuitika kwetsaona dzemumigwagwa munguva ino yezororo reEaster. Mamwe madzimai ekumaruwa oti akasaririra kumashure zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana vachienzaniswa nemagariro emadzimai ekumaguta. Indwe mwimwe emisore nao dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vezvitoro zvikuru munyika zvinosanganisira OK netM Pick and Pay vanonzi vatanga nhasi kutara mitengo yezvimwe zvinhu zvavanotengesa iri mumadhora ekuAmerica chete. Zvimwe zvezvinhu zvinonzi zvatanga kutengeswa zviri mumadhora ekuAmerica chete zvinosanganisira mafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa yehupfu, mukaka pamwe nezvigadzirwa zveimwe kambani. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vezvitoro vakasatokwanisa kutora danho irori rekuti zvavatenga nemadhora ekuAmerica vozvitengesawo nemadhora ekuAmerica, vakawanda vavo vanobhuroka nekuti nharaunda yacho iri kuremera vezvitoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo dhora remunyika riri kunzi riri kuramba richiderera uremu hwaro kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Kuti tinzwe chasvitsa vezvitoro pakutora danho iri, ngatinzwei vaMutashu vachitsanangura.
Panguva inoi vakatsikirirwa zvakanyanya kubudikidza nekuoma kuri kuita nharaunda yavanenge vachiitira mabhizimusi. Uye kana takatarisa nhau yataramba tichingoongorora nezvayo tichitsvaka masolution yekunetseka kunoita maformal business, kana takasanganisa nemainformal business. Avo mainformal business vasingaripire mutero kuzimura, vasingaripire mutero yakasiyana-siyana kana marezinesi ezvitoro, vanongotengesawo pamadiro. Asi vachitengesa munharaunda imwe chete iyoyo inenge iine maformal shops vanenge vachiripira zvakafanana nemataxis, mitero yemashopu uyewo nemimwe mitero yakatarwa nehurumende, mastatutory obligations yakasiyana-siyana. Saka ndodambudziko riripo riri kufana kunge richibatiranwa pamwe chete.
Pane zviri kuitwa here vaMutashu zvekugadzirisa dambudziko irori? Tichiona kuti idambudziko raane nguva.
Hurukuro dziri kuramba dzichienderera mberi pakati pevemabhizimusi nehurumende kuti tinge tichitsvaka solution. Takamirirawo zvakanyanyisa monetary policy statement iri kuuya kuti igadzirise matambudziko einflation, exchange rate, yotipa gwara recurrence kuti nyika iri kuenda mberi ichidollarize here kana kuti iri kuita de-dollarization. Saka idano nedecision yatakamirira ichaparurwa nehurumende kubudikidza nemonetary policy statement iyo yatamirira kwenguva yakareba.
Asika hurumende inoti dhora remunyika rinongoshanda vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wezuvaro. Zvinozoremera papi vezvitoro?
Zviri kuremera vezvitoro nenhau yekuti vari kunetseka kuti varambe vachimanikidzirwa nemutemo kuti zvavanenge vahodha neUS dollar vazvitengese kuvatengi nemari yemuno vachishandisa muripo weexchange rate plus 10% yakatarwa ne hurumende ne Reserve Bank. Ndo dingindira rematambudziko akawanda nauye exchange rate nenauye currency direction. Zvaremera mabhizimusi, zvaremerawo vatengi, nekuti vatengi vanenge vachida kuramba vaine sarudzo yekutenga nemari yavanenge vakabata mumaoko, ingava yemuno kana yekunze. Asi sarudzo iyoyo iri kuramba ichiita shoma.
Vanga vari mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Kuderera kuri kuita mari yemuno kuri kuita kuti spewe vezvitoro ava wave nenguva yakaoma pakuti vakatengesa zvavanotengesa nemazim dollar, ngatiti vatengesa nemazim dollar. Kuderera kwari kuita zim dollar against United States dollar kunoreva kuti vakazoda kuita restock next month havachakwanisi kunge vachiita restocker nekuti mari yavanga vawana iya mazim dollar awana mukutengesa kwavanga vachiita zvino inenge isareve chino, inenge yaitwa eroded neinflation. Saka tingi ndo dambudziko riripo iroro.
Asika, Dr. Chitambara, tinoona kuti vanga vachitengesa nemutengo yedhora remunyika vanga vachingotara vachishandisa mutengo weUS dollar wezuva iroro, kana kuti exchange rate inenge ichishanda. Zvakasiyana sei apa?
Dambudziko rekuderera kwesimba depreciation yeZimbabwe dollar, yelocal currency, inoafekta vemabhizimusi zvakanyanya, especially vezvitoro ivavava. Saka vakatengesa nemazim dollar vanogona kuzopinda mudambudziko rekutadza kuita restock. Saka zvatakuona ndezvekuti vazhinji vakuita price zvinhu zvavo nemaUnited States dollars. Then vari kutenga nemaUS dollars, tiri kuona vamwe vari kupa madiscount kuincentivize ekuencourage vanhu vakawanda kuti vange vachitenga nemaUS dollars. Zvinovabatsirawo kuti pavanozotenga imwe new stock vanenge vachikwanisa kutenga nekuti mari yavo inenge yakachengetedzeka in terms of value.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari pamwe nemabhazi zvinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa, kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo reEaster. VaGoliati vakurudzirawo veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vakaona kuti vatyairi havasi kutevedzera mitemo yemumigwagwa. Mumashoko avo kune veruzhinji panguva ino yezororo reEaster, avaburitsa padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, mukuru wemapurisa munyika vaGodwin Matanga vazivisawo kuti vachange vachiwedzera uwandu hwemapurisa nguva ino kuitira kudzivirira kuparwa kwedzimhosva pamwe nekudzivirira tsaona dzemumigwagwa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vatendi 45 kana kuti 45 vakashaya nezuro mutsaona yemumugwagwa kuSouth Africa mushure mekunge bhazi ravaive rabheuka nekubatira moto. Zvinonzi mwana ane makore masere ndiye chete akapona mutsaona iyi. Vatendi ava vaibva kuCameroon kuBotswana vachienda kugungano ravo kuSt Agnes Zion Christian Church kuMoria pedyo nePolokwane. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mhlanganya weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya yezororo iyi.
Isusu sanga vePassenger Association yeZimbabwe tiri kukurudzira vemachechi kana kuti vanhu vanofamba vakawanda kuti vatore matanho ekuona kuti vahaya mabhazi ane mityairi ane zvese zvakakwana zvinodiwa, madifensivhi reserve license nemedical. Bhazi racho riri rakakwana, riri rodhiwedhere zvakare, vanogona kukumbira zvinhu izvozvo kana kutifonera kuti tovabatire kuti tironge zvinhu izvozvo kuti zvinge zvinhu zviripo here kana vachihaya.
Kana vafambi vachiona kuti mutyairi nyanya wemabhazi haasi kufambisa basa zvakanaka, vanofanira kuita sei?
Kara tichikukurudzira vanhu kuti vasakwire mabhazi nemichovha vakawandisa zvikuru kana mapresidenti vanhu vanorukira zvipiti zvakawandisa zvikuru pakaita tsaona hapana munhu anosara patsaona yeye muri yese inogona kufa ipapo nokukurudzira kuti vange vachishandira pamwe chete nemapurisa vakaona zvinenge zvichiitika pamugwagwa ngavazivisewo mapurisa kuti pakati paritwa zvakati kana kumutyairo wakati akadhakwa votumira namba dzebhazi iri dzodzo isiso dzodzienesa kumapurisa chivaudza kuti pane bhazi rakati rekufamba kunzvimbo dzakati avanhu havari kurudzirwa kuti vakadhakwa kana kuti bhazi harina zvakakwana rikutadza kubata mabhureki izvino takatobva kutodaro rimwe bhazi rekuti vanhu vaichema vachitityairo anga akatodhakwa bhazi risingabate mabhureki izvozvo takatoendesa namba pureki yebhazi iroro nekwarinofambira kuti vapurisa vange vachironda bhazi iroro saka ndozvimwe zvezvinhu zvatiriita kuti ngatiite misoro pamwe chete tibatsira nemapurisa purisa azive zviri kuitika pamugwagwa pangava pamarodhi ekipapo tikurudzira kuti mapurisa vange vachibvunzawo mapasenja tinoda kuti vange vachiudzwa zvizvikombazi nekuti munguva tipuwe mukana kuti tinge tichitaurirawo mapurisa zvekutinetsa mbhazi kushungurudzwa kwatinge tichiitwa nemabhazi crew panenge pachiramba bhazi ngatizvibudise pachena tikuti vafambi ngatitaurei tinzwike tigadzirise zvinhu zvekuda kugadziriswa pamugwagwa wezimbabwe
tinoona kuti vamwe vatotanga iro rizororo re Easter. Pane maaccidents here amati manzwa pari zvino
pane accidents yakaitika nezuro pamugwagwa wemilford nemugwagwa unoenda kuhighfield pakatokwara vanhu yekombi tikuti hama dzedu dzinotyara vamwe vemakombi tikuti ngavakore vange vachiterera mitemo yemugwagwa kumanga handi kusvika tinodiwa kusvika zvakanaka
Vanga vari mutungamiri wesangano Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari paRunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika muSenegal, vaBassirou Diomaye, vasangana nevaive vave mutungamiri wenyika vave kusiya chigaro chemutungamiri wenyika vaMacky Sall kumuzinda wemutungamiri wenyika mushure memasvondo ematambudziko ane chekuita nesarudzo. Musangano uyu waratidza kuti pachave nekuchinjana kwemasimba murunyararo munyika inozvitutumadza pautongo wejekerere nekugadzikana mudunhu rine dambudziko rekubvutwa kwemasimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chikwata chiri kubatsira kutsvaga rubatsiro rwemari kune vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden, chakaunganidza mari inoita mamiriyoni makumi maviri nematanhatu emadhora kana kuti $26 million pamabiko akaitirwa muNew York nezuro. Mari iyi iyo yakaunganidzwa mukati memaawa matatu ichashandiswa mukutsvaga rutsigiro rwavaBiden pamberi pesarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino, uye zvinonzi hatusati zvamboitika kuti paunganidzwe mari yakawanda kudai munguva pfupi yakadaro. Mabiko aya akaunganidzawo pamwe chete vaimbo vevatungamiri veAmerica vaviri vaBarack Obama navaBill Clinton. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Mabondera andinozviita ndokutini bato rakabatana navamwe vese vakambotonga ava rakaita samademocrats richange richinokunda mberi kunoenda kuno, kuti gungano iri nderokuzama kuunganidza mari dzinobva kuvanhu madona dzandinoona sokuti mari idzi dzichawanda kudarika mari dzinenge dzichizounganidzwa navaTrump vachazonge vachiita fundraising yavo pamazuva ari kutevera awo.
Munoona sevachawana mari inopfuura yakawanikwa na Biden here.
Nchichitarisa bato rama Republican riri kutunga mirirwa na Donald Trump. And when wachizwana maricha darika wa Biden.
Ne makaye mchidaro Professor Masocha. Chinova tatisa chii.
Bato rama Republican harina kungira kabatana. Vamwe chaivo havatodi kuendosa vaTrump. Tinoona isu kuti amai Nikki Haley vaikukwidzana navaTrump kusvika kumagumo kwazvo, vakaramba kuti vaendose vaTrump kuti vatsigiri vavo vamai Haley vakwanise kuzovhotera vaTrump. Vakati vakaramba sezvo zvambonyatsokuonekwa muhistiri dzamatongerwo enyika amaelection omuAmerica kuti pati ina vamwe vakuru vakuru vanoramba kutsigira iyo unenge anzi wa winner kupati yoyo.
Chamunorumbidza pamusoro pemaRepublicans ndechipi? Simba remaRepublicans riri papi Professor Masocha?
Chendinoona chingangova positive ku campaign ya Trump na maRepublican ndofunga ipfungwa dzavo dzavano taura chaizvo nokuchema chema kuti nyika yeAmerica iri ku wana vanhu vari kujamba border vachivya kuAmerica, nyaya yeimmigration nyaya huru chaizvo yekuti vanoti hapana nyika ingazombo nyanyo kuramba ichibudirira kana ichinge ina maborder anenge asina kugadzirwa, anongoti vanhu vanojamba vachiuya. Saka nyaya yeimmigration iyo inenge inokwanisa kuva wanisa vanhu vavhotera vachiti aiwa nyika yedu yavakuwandirwa navanhu vanobva kunana South America uko.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo. Elliot Masocha vari parunhare natanonoka wande weStudio 7. Mamwe madzimai ekumaruva anoti akasarira kumashure zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana zvichienzaniswa nemadzimai anogara mumaguta nemadhorobha. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya anoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro, mari, mitemo yemudzimba pamwe nemikana, vakawanda vavo havakwanise kuzadzisa zvishuwo zvavo muupenyu. Mumwe aiva nechishuwo chekukwikwidza pachigaro chekuve mumiriri wemakonde mudare reparamende, amai Edna Muswere, vanoti zvakakona n'anga murapwa achida sezvo vainge vasina zvikwanisiro uye murume wavo akavarambidza achiti zvematongerwo enyika zvinoitwa nemadzimai anoita gumbo mumba gumbo panze.
Vanogona kutadza kunzwanana nekutenderwa nekumhuriko vanenge vakawanikwa.
Mumwe mudzimai wekuchikomba mudunhu remashonal and east, amai Wesirini Mugadza, vanotitsika nemagariro zvinorambidza mudzimai kuti ave nezvigaro zvepamusoro mungave munyaya dzezvematongerwo enyika kana munharaunda dzavagere, zvekuti madzimai akawanda anotadziswa kuita madzimambo kana kuita masabhuku. Sachigaro wekanzuro yehurungu yekumashonal and west uye vari kanzura weward 23, amai Mary Muliswa Chikoka vebato reZanu PF, vanoti mamwe madzimai anotadza kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwetsika nemagariro zvinoti nzvimbo yemunhukadzi kugara pamba achikudza mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vakamboshanda neelection resource center vaSolomon Bobosibhunu vanoti kushaya mari, mikana mishoma, dzidzo shoma, mirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neutungamiri hwevanhurume kana kuti patriarchy ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoderedza uwandu hwemadzimai anopinda munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi kana dzemagariro.
Kana tichitarisa masadunhu, kana tichitarisa masabhuku, kana tichitarisa madzishe enzvimbo, vose ava tikazvitarisa kazhinji zhinji vanenge vari vanhurume. Saka nekuda kwaizvozvo zvekare zvinoita kuti vakadzi vasawane chishuviro chekuti vangawane mukana.
VaBobosibhunu vanoti mutemo unoti madzimai zvikamu 30 kubva muzana kana kuti 30% ndivo vanofanirwa kunge vari muzvinzvimbo unofanirwa kuvandudzwa pazvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50%. Muparamende nemumakanzuru mune madzimai mashoma akasarudzwa zvekuti mudunhu remashonal and west pazvigaro makumi maviri nezviviri zvomuparamende madzimai matatu chete ndiwo akavhoterwa vamwe vakatozodomwa pamutemo unopiwa zvigaro zvemadzimai pachena mumakanzuru zvimwe chete zvekuti mukanzuru yemhondorongezi pamakanzura gumi nevatanhatu kana kuti 16 mumwe chete ndiye akavhoterwa mumaguta nemumadhorobha mune matambudziko amo kumadzimai akawanda mutevedzeri wameya wechinhoi amai Chipo Mulotywa vanoti mumadhorobha mune matambudziko ekuti mirizhonga yakawandisa kushaya rutsigiro kumhuri yemurume uye kunyorwa zvakaipa pamadandemutande
mukatarisa mupolitics mune kurwisana kwakawanda zvakafanana nekutukwa kusoropodzwa kunyorwa mumapepa nhau
mambongezi vedunhu remhondorongezi uye vari mukuru wemadzimambo mudunhu remashonerland west vapida pasipamire vanobvuma kuti madzimai vainge vasingatungamiriri varume nekuda kwetsika nemagariro asi vanoti iye zvino zvashanduka vanoti madzimai ave kugadzwa kuve masabhuku kana madzimambo kunyange zvichiri zvishoma kumatunhu emashonerland west mashonerland central mashonerland east nemidlands kana zvichienzaniswa nematunhu ekumatebhereland
kudhara nyaka yaiwanikwa nevanakomana chete bationa kaiwa munhu kana achinzi ani vana 10 vana vake vese
kunyange paine matanho akawanda ari kutorwa ekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi vamwe vanoti mamwe makereke achiri kurambidza vanhukadzi kuti vaite mabasa mumakereke akaita sekuparidza kana kutungamirira kupiwa kwechirayiro hurumende iri kuedza nepose painogona kuona kuti mikana yevanhurume nevanhukadzi yaenzaniswa kuburikidza nekuvandudza mitemo yakawanda mamwe matanho ehurumende ekuedza kuenzanisa mikana mutemo wekuti madzimai apinde mukanzuru kana muparamende pasi pezvigaro zvisingakwikwidzwe kana kuti quota system munyaya dzezveupfumi hurumende yakavhura bhangi rinoyamura madzimai nekuvapa zvikwereti rewomens bank ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ai kuona sokuti zvese izvo zvamuri kuita zvoita sei meitipo vana mari yedu aita sandi yeye mari yedu amarara mungangonesa nawo zvenyu mukatukana mukaita sei nyaya iripo iri nhau yokuti ZANPF ngaibve ZANPF ikabva ibve nchero mangwana unowu opozisheni ikapinda mangwani ipapapo tinozosvika panana June ako zviro zvese zvinonga zvanaka chisingadiwi ZANPF haisi kudikana kwaatetoko vakatora nyika vechiti vakangwara veZANPF novachaona moto uchaona moto
mnangagwagabve ngabve mnangagwa tichamudi tiri kutambura nezimbabwe atatambura tiri pano pabotswana apa tokubatwa sevaranda senhapwa kongonzi awa kwangoti ndobva kuzimbabwe kongoi makamuregedzera yachipinda iye munangagwa wenyu yeyo aredue
vajonga vajonga studio 7 vajonga vanhu vose vamunotaura nhavo vanenge vari kunze kwenyika havasi muno muzimbabwe vose vamunotaura navo vanenge vari kunze kwenyika ivavo vanenge vachingotaura havana zvavanokontributa kuno kuzimbabwe havavhoti havadii vanenge vari kunze kwenyika saka zvinototinyangadza zvimwe zvinhu zvezvitotaura nevanhu ivavo regai tichingorarama mararamiro atinoita muno muzimbabwe tiisu tiri muno muzimbabwe
haa muno muzimbabwe vana vezimbabwe tiri kutambura machina achiluta zvunhu vachingoenda nazvo iye zvino ukatarisa munanaboterekwa muri kushakara vari kuita kutora zvavanoda vachiinda pasina kana hwani chavanotisiyira vatiisirawo chatinoona kuti chichakaitwawo nemachaina asi hurumende iri kuzviona ende vachitora vanhu vaviri pabasa vachizadza mazesikavheta vachingozadza mazesikavheta mazimishina avo asina kana nebasa vanhu vachitambura nenyika vanhu vachitambura munyika musina kana chavari kupiwa vachitadzawo kuti hurumende ibetserewo vanhu kuti vanhu vapindewo mabasa vakawanda panoshandiwawo ipapo
muri seko vashamarari vestudio 7 tokumbira mutiudziro vamunangagwa vagadzirise nyika nyika yakuenda kumawere kutongofunga komwe dzavo chete ndovari kungodya chete vachigutawo zvichifanishara vachitora zvese zvicherwa zvita zvavo zvinhu zvepato vaita zvavo kavagadzirise nyika.
Studio 7 muri sei pastudio 7 tiri kumhorosai nemufaro ndipastor Save kubva kuchipinge. Studio 7 muri kunyanyotipa nyuzi dzekuHarare nedzekumasvingo. Kumanikalendi hamusi kunyatso kupinda, mutori wenhau wekumanikalendi wakapedzisira hatichatozivi kuti ndiani mamudhare umu, because taiziva uyu Loida Moyo. Manje izvezvi hatichatozivi nekuti Studio 7 itai muchipinda kwese, itai muchipinda kwese, tipei nhau dzekumanikalendi, musangotipa dzemasvingo nedzekuBulawayo chete.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa musambo wesungura vahombe Elliot Gwafa anoridza nechikwata cheChibamuro Express. Ngatinzwei muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zvemagitare ndakazvitanga ndiri grade 6 primary, apo pataeridzira muzvikoro, mumagreenshows evarimi, mumichato nemumaparties.
Saka vahombe pavakatanga zvemagitare, vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vaisa zvinzwisisa because zvavaitarisira kuti ndichaita rombe, handizvo zvakazobuda sekudaro because it school was very very bright and intelligent. Vaitondiseka nekundinyomba ihama nevavakidzani, not knowing kuti kuseka kwavo kwavaitoita vaitondiwedzera moto weshungu.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamuri kurovai?
Vanhu mumusic yangu vari kuitambira zvikuru kupfurikidza nekuya kwanoita kumashosi. Uye ndoda kuti vaone mukana wekuzivisa vateereri nevatsigiri kuti music wedu uri kuwanikwa kumadifferent platforms akaita seYouTube neApple Music.
Matambudziko amuri kusanganawo nawo imi mundima ndeapi?
Mumusic industry tiri kusangana nembunambuna netsekwende, especially vaimbi vasina mazita, maupcoming artist, kuti music yedu iriri panhepfenyuro dzakasiyana-siyana. Unotomwiwa, wosvutiwa, wopfekewa. Saka kana usina mapepero gari hapana hapana, inofa yakaloda kana usina mari. Chepiri, kushaya mainstruments ekushandisa. Mapromoters akutora vaimbi mukana kupfurikidza nekuoma kwaita zvinhu munyika, vachabhadhari zvinobatika.
Vangade kukubatai vanokuwanai kupi?
Vahombe Elliot Gwafa vanobatika panhamba dzinoti 079 79 73 445, o paFacebook zvichiwanikwa kuJoburg 4 ways.
Mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko kuvatsigiri ndeyekuti rambai muchititsigira nouwandu hwenyu. Simba rehove riri muvatsigiri vake. Muuye kumashozi kwedu kuzotitsigira nouwandu hwenyu.
Chitipaiwo hombe nhasi was a Friday, timbovhura pano paStudio 7 timborova magitare.
Kambo kandoda kubuda nako mudariro kanonzi Simbi yebasa. Ndichida kutenda vabiki vechino chirongwa, vatsigiri nevatereri, murara munyasha maita basa nekundipa uno mukana. Ndatenda. Thank you so much.
Vahombe mukoma Elliot Gwafa vari parunare muSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa kusvika kumagumo kwechirongwa cheutano cheHealth Sector Development Support Project chaitsigirwa neWorld Bank muZimbabwe. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kuMbimbitho 2024 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo ezinkulu sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela. Ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala ibhizimusi. Inhlanganiso yezihambi ePassenger Association of Zimbabwe ikhuthaza abatshayeli bezimota ezithwala uZulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ngaleli khefu lePhasika. Kuthi usomlomo wePhalamende yeMelika uMnumzana Mike Johnson uthi uza kwethula udaba lwesikhwama esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine leIsrayeli ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo ezinkulu ezigoqela esePick n Pay leseOK sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela, ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala amabhizimusi azo. Izinto lezi zigoqela amafutha okupheka, isepa yokuwatsha, uchako kanye lokudla okulungiswa inkampani yeDelta. Umzekeliso, i-2 liters yamafutha okupheka ibiza $4.59 kuphela. Ezinye izimali kazivunyelwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela izitolo eZimbabwe Retailers Association uMnumzana Danford Mutashu utshele lumsakazo ukuthi bathethe lelinyathelo ngoba labo bawoda impahla lezi ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi ukuqhubeka bezithengisa ngemali yakuleli kutshayelela phansi amabhizimusi abo. Inyathelo labestolo leli liza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa nxa liqathaniswa leMelika. Emkambo wensitha, idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola eZimbabwe angamakhulu amane $40,000 kusiya phezulu, okuyisilinganiso esisetshenziswa laba mabhizimusi lanxa nje uhulumende sithi kumele asebenzise isilinganiso se-1:32,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube. Yena othe ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika kuphela lokho kuza limaza abantu abavele besadalala ngenxa yokonakala komnotho njalo behlaselwe indlala yalonyaka.
Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inye yangaphandle kuphela, kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti ke njalo bangazi bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke isuka igcwale nje ibe ngumquba ongasoze basize ngandlela thizeni, ikakhulu njengoba phela sibone zomnotho zime ngayona lendlela.
Singathi lokhu kuchoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonyaka.
Lokhu kusho ukuthi impilo izaqhubeka isiba lukhuni ebantwini ngoba abayizuzi le mali yangaphandle izisebenzi eziningi lokho ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo ngakho kuza kusho ukuthi kumele bayithathe le mali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha basebezuza ke eyangaphandle kwamazi ukuze bakwazi ukuthenga ngayo kusho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle impilo yabo izabanzima kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukuthenga basezikwanelisa ukuthenga kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe
uMnangagwa sibone susa usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha kungaba kukhombani lokhu njalo singabona omutsha lo esiza lobubelo yini sibona kusiba lokuzinza kwezenotho
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kala siqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kuleReserve Bank. Kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imali yangaphandle singa amafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo kaye emkambo omnyama kuphela angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle bazangena bayifice itholakala kalula emabhenki kanti ke lezi zinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu buyanga soze buvuke buphelile indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi ezizwe ezihlupha ezizwe ezidiliza umnotho
uMnumzana efidlela Ncube isicukuthwane senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association sixoxela ekubulawayo lanxa sehlulekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba uhulumende uhlezi esithi ukuhlela intengo ngedola leMelika kuphela kulicala
The Voice of America, VOA.
Abenhlanganiso emela izihambi, ePassenger Association of Zimbabwe, sebekhuthaze abatshayeli bezimota ezithwala uzulu ezigoqela amabhasi lamakhombi ukuthi batshayele ngonanzelelo olukhulu ngaleli khefu lePasika. Bathi abatshayeli kumele balandele imithetho yemigwaqo bengagijimi kakhulu futhi bengatshayeli bedakiwe. Abenhlanganiso le bakhuthaza njalo izihambi ukuthi zimangalele abatshayeli abayabe begijima okwedlulise amalawulo okufaka impilo yazo engozini kumbe abatshayela bedakiwe. Kumbe bediniwe kakhulu sebewozela usikomitsho wamapholisa upolice commissioner general Godwin Matanga wazise ukuba uhlangothi lwakhe luza kwengeza inani lamapholisa emigwaqweni ngaleli gefu lePasika emizameni yokulondoloza impilo yezihambi kanye lokwehlisa ingozi zomgwaqo
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abadwebi beZimbabwe abalitshumi lantathu 13 laba kwamanye amazwe babe lombukiso wemifanekiso abayidwebayo ebulawayo National Gallery ovulwe isiphathamandla semelika esibonango kukhulumisana lozulu esigodlweni semelika eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza kwelemelika iUSA Public Diplomacy Officer unkosikazi Baker Achanepa uthi imisebenzi yabadwebi beZimbabwe bayayisekela njalo iyabukeka ngoba ikuzinga eliphezulu.
Inanzelela ukuthi lonke lapha lithanda imisebenzi yobuciko. Le yindlela emangalisayo yokwabelana labanye nokuziveza kulokho esihlangana lakho empilweni. Ngiyalibonga lonke ngokuba lapha ukuzosekela lo mbukiso omuhle kangaka ongenze lami ngeza lapha ukuzowubona. Kuhle kakhulu ukubona lokho. Njenge-US Embassy siyakunanzelela kuciko lobu okumangalisayo obemisebenzi yezandla okuseZimbabwe. Umsebenzi wethu njenge-embassy yukuthi sibone ukuthi abenza imisebenzi siyabaxhumanisa labanye.
Omunye wabadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSimba Mayengera ubone uhulumende welemelika ethi sebeke babukisa esigodlweni njalo sebezobukisa lakobulawayo.
Umbukiso lo uqala lamhla in March uzuphele mhla ka 20 April. Kwakule inye exhibition eyayenzakala eHarare for 1 month layo uqalisela ku 2 February eyaphelayo yabe sibuya lapha kobulawayo.
Omunye wabadwebi ongene umbukiso lo uShemin Baloyi ubonge kakhulu usekelo abaluthole kuhulumende weMelika ethi kungami ngabo ukutholiswa usekelo.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha and also ukuba phakathi kwabantu abathanda iart and also being back home. Ngiyajabula kakhulu kakhulu lapha kobulawayo ngisebenzele eHarare but lapha kusekhaya.
Umzali obemele indodana yakhe edwebayo uSindiso Nyoni osemazweni okwamanje unkosikazi Sophia Nyoni uthi uyajabula ukubona imisebenzi yendodana yakhe ibhoda izindlu zokubukisa. Abadwebi abaphatheka kumbukiso lo nguSindiso Nyoni, Osmond Chuma, uShemen Baloyi, uKuda Baskwa, uKembo Chafika, uBayham Gore Ema, uSimba Mayengera, uSakhi Mafundikwa, uNomedi Maka, uCharles Makwanya, loCharles Maviane Davis. Abadwebi laba bathi basebenzise indlela ezintsha zakulezi insuku zokudweba njalo bathi bakhangelele ukuthola inzuzo ngemisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezi phathelane leMelika, usomlomo edalele parliamente elelower house umnumzana Mike Johnson usethembise ukwethula udaba lwesikhwama semali esikhangelelwe ukuphathisa ele Ukraine kanye lele Israel ngenyanga ezayo. UJohnson ubikwa elokhu ethikaza ukwethula lolu daba ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans athi kawafuni ukuthi lesi sikhwama siphathise amazwe lawo mabili kungela ngxenye yemali ezaphiwa ugatsha olubona ngokulondoloza imingcele yeMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Ukraine ekhala ngokuthi asephelelwe izinhlamvu lezikhali empini yawo lebutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ubuhlungu ngempi eUkraine leRussia yikuthi abantu abaseyela iUkraine abathi bona baseyela abantu beUkraine asobantu abathembekileyo. And nxa ngisitsho abantu bemazweni lapha abazithi first world lava sakhulu iAmerica bayadinwa masinyana. Impi le yayiqondana ngalabo bayibona iyimpi yeRussia leUkraine. So isupport yaba izikhali zaba babezithembisa iUkraine lezimali sokusiya sokudonda abanye sebesithi angaphiwa abantu beUkraine bengaphiwa. But udubo yikuthi selisithi umuntu engaphiwa lina lavela laqalisa kudala impi latshayisilwane ngempama. Batshaya uPutin ngempama bathi thina sizakulo sincedise kuze kube nini lanini. But kathe sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze. As long as iphuze imali lani uyafika ikho kufunwa nguPutin kune uyabelokhu etshaya iUkraine. So leyana yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody abadisplaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibokwa. Yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi iUkraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala. Nalapho ababesebesundule khona iRussia. Russia sibuyela futhi yibo ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho.
Okungaqeda impi le kuyini inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe?
Mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyikuthi balothando lokunceda iUkraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni. Ngoba uPutin angazaka aqathicelo yi-America kumba foso yi-America ukuthi angene ekukhulumeni imbili. Yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union. Njalo uhlupho lwamazwe, kunamanye amazwe angxamile. Amanye amazwe ayasupport iRussia aphinde asupporte le-Ukraine. Kulamanye amazwe abanjengabo Belarus labo bani bani abase part of Europe abasupport iRussia abanye basupporta iUkraine. Nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo Poland and others abaphakathi kwe-European Union ukuthi babe yi-negotiating piece. Abanye ngale besiya khuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma le-Ukraine yikho kungaba ngcono.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe weMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Washington State khonapha eMelika. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sidabuka emazweni achiyeneyo amancane amakhulu asentshonalanga lenyakatho asacathulayo lasephumelele kodwa simanyaniswa lithemba lokuthi umbuso kantando kaZulu yiwo ongaveza ubuciko obuletha ingqubela phambili yabantu bethu kutsho unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni weSummit for Democracy oyenzelwe kwelesiyo. Kwaba lenguquko enkulu emhlabeni jikelele ngemva kwempi yomhlaba iCold War kodwa lokhu sokulandelwe iminyaka engamachumi amabili yokubuyela emuva emizameni yontando kaZulu kutsho uBlinken. Inkululeko isigugudekile, ukhetho lwaba yize, inkohlakalo isitshabalalise ithemba. Phansi komanyano wethu sisukume samelana lalolu dubo kuminyaka emithathu edluleyo. Ohulumende abedlula ikhulu bevela kumazwe wonke womhlaba bazimisele uqinisa umbuso kantando kaZulu emhlabeni jikelele lokuphathisa amanye amazwe. Elemelika livikela intatheli zindaba. Elemelika njalo liphathisa ngoncedo lwemali amazwe ambalwa ukuqinisa inhlanganiso zezindaba phansi kwesikhwama se-International Fund for Public Interest Media. Siyaqinisa njalo lemizamo yokuzivikela lokuvikela intatheli zindaba lalezo ezisebenzela phandle kwamazwe azo phansi kohlelo lwe-Journalism Protection Platform kutsho uBlinken. Elemilika lisungula njalo uhlelo oluza lawula amabhizimusi olwe-National Action Plan on Responsible Business Conduct. Lolu hlelo lulezahluko ezingamachumi amane kwelemelika
lemhlabeni jikelele ukwenzela ukuthi amankampani esisebenza lawo alondoloze ilungelo loluntu. Nxa sifuna abasakhulayo ukuthi bahloniphe ilungelo loluntu, ukuqinisa umbuso kantando kaZulu kuzadinga ukuba sithuthukise impilo kaZulu ngolwazi lwalezi nsuku, kutsho uBlinken. Njengoba ohulumende bakantando kayiphikiswa besebenzisa ulwazi lwalezi nsuku ukwephula ilungelo loluntu, kumele sibone ukuthi ulwazi lolu lusetshenziswa ukuthuthukisa uZulu lokuqinisa umbuso kantando kaZulu. Intando kaZulu ayiphongukwenzakala mahlayana, kutsho uBlinken. Kumele ihlale ivuselelwa sonke isikhathi. Sikwenza lokhu silethemba lokuthi umbuso kantando kaZulu ufunwa ngabaningi emhlabeni jikelele, lokuthi umbuso okhululekileyo uhlala udingakala ngasiphi isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njamba sabazi bethu. Hayi, nasiphile. Studio 7 besicela abakhulu abaphethe izikolo beke befike esikolweni esegwane lona transition yawo. Hayi khona. Hayi, amateacher aba isigaba abantu esigabeni baqhatha amateacher baqhathela bona because akusela amateacher lapho esikolo. So kuthi mazoqhatha amateacher lapha, amateacher masekumele ehlale ibhadale e-Friday kunika ama-R20 amanthend, ama-300 ngapha siyaholisa. So besicela ukuthi abaphethe izikolo beke befike kuleya ndawo eke bebone nje ukuthi ungalungisanda kwabani because la mateacher aqhatshe ngabantu esigabeni. Ngiyakholisa yithini abantu feze sikhiphe izimali every week, every month, izimali zakhona ayichaki nento ziya. Isisicelo sami Studio 7 ukuthi because akunamatitsha, abantu basebeqatshela amatitsha lapha manje sokuzizimela imali zakhona zikhoneka every abantwana baqotsha nje every day. Hayi, sokunzima.
Ye, kuStudio 7 size sikamthokazi. Emhlabeni noba kuthiwa abantu bathengisile isizwe sikamthokazi, akula muntu othengise njengoSengezo Tshabangu. Sengezo Tshabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu, wabakhipha wathi yena kufakwe abantu abangalunganga. Wathi eqede lapho wathi uzafaka abantu bakhe, wagcina lapho wagcine ngasafaki nalabo bantu bakwayesithi yibo kufanele bangene. Izano yazihambela siyodwa endaweni eziningi.
Studio 7 wasakaza abahle. Hawu, silibonga ngembiko yenu lesitholela yona. Yazi iZimbabwe ukuze ilunge vele idola labo leli RTD wathi leli akumele puchu lokuphume. Inkinga nje ukuthi nje izana uPF nje iyala ukuthi ivume ukuthi hayi idola liyalisebenza. Imali kahle eZimbabwe ikhona eBritain ivalelwe. Imali current ivalelwe. Ukuthi nje imali le economy ethiphumi eZimbabwe ukuthi nje ile khanda lomuntu wabamzonda umuntu abambulalayo abantu bezana uPF. Imali omeli sizosebenza eZimbabwe bavume phethu behlulekile. Behambe bencenga iBritain lungisa imali eZimbabwe ibe nemali yayo. Kuphela kukho kunye ngoba ngaphandle kwaloko hawo bayoloko besenza khona lokho bechontsha wona ngokuthi abantu zange idola labo leli shileyo leli ake basixolele thina sinafuna ukuba le mali lezi Zimbabwe imali ezwayo.
Kustudio ninjani labalaleli lonke. Mina ngisuka ngiphansi kwelenkayi lapha esigabeni seGonyi kwelegodla. Ngibingelele kubalaleli lapha ngibingelela osifiso Sinqobile, Dona Brighton, Mathema, KB bamazi KB umfana hayi uhluphile sile emakhaya la. Nabalaleli abanye abangaphezulu lapho linjani. Hayi, ilanga liyachisa kithi ngapha, liyachisa. Ngibingelela nje bonke nje kubofomfo kwaphana egqumeni ongabe lalele nje. Mina engikhulumayo ke ngingumr Chain, bangazi bambiza ngumr Chain abaningi kakhulu. Awuzi ngumr Chain but xa ungani awusalizwisisi kahle igama umqaphelisi. USidlamdema uMadumo umfulo omkhulu uBhambathi uGobakhulu ubanemali umnanzi omduna.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nga ufuna njalo ukuthi sikuthumele izindaba zethu nge WhatsApp. Faka isicelo kunombolo ezifanayo ngisiphinde njalo +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday liviki silabaculi bakobulawayo abahlabela ingoma zokholo sinanza ikhefu lephasika. Nampa bexoxalo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Lo weBhayibhelini uthi uJesu Kristu wabulawa ngosuku lwanamhlanje ebulawela izono zethu. Umculo esibonga inkosi Sibanda othume ukuthi bongi uthi ulifisela ikhefu elimnandi ngomculo wakhe.
Bonge iEasters. I just want to wish people a very happy Easter holiday. Badrive kuhle, babe nosuku labo oluhle. Ingoma leyi ithi moya ongcwele.
Sakhulayo uRobafaza Madungwe ozibiza ngokuthi Robert M kwezomculo usethelela ilizwi lephasika.
Umbiko weEaster ikukhuthaza abantu ukuthi yebo mabajabule kodwa bejabule bekwazi ama limits abo, bekwazi njalo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda.
Esmeralda Monique yena ukula ezokholo engu Esmeralda Nyasha phosela ilizwe ukubalalela isizwe utsho lokuthi umculo wenu bengawuthola ngapi.
Ingoma yami ithwa ngu Mune Nyasha Jesu, Let's Be Safe, Do Not Drink and Drive. Icompilation yethu iyatholakala ngemande kuma DSPs wonke lama social medias wonke.
Umfundisi njalo ungumculi wengoma zokholo laye usiphathele ilizwi lephasika.
Ngiyalibingelela egameni likaJesu, ngilifisela ikhefu elihle le-Easter. Sanqotshelwa. Enjoy and be safe.
Ngosukule Good Friday besiphethe abaculi bengoma zokholo uBongi Europa M Esmeralda Nyasha lo mfundisi ufana noSiphepho kuhlelo Woza Woza Friday ngithi Kevin Mnandi njalo endlela ngozi kini lonke igama lami uYesu Jesus Banda
sithandwa senhliziyo yami sithandwa somoya wami twala
Pepe la ye, uy estado a son.
Aw kwase kwamnandi suka madoda libele phasika enhle abantu bakithi ezindlini zokukhonzela abanathayo libunathe libuthela amanzi ayikwanele mthokazo omuhle olivalelisayo nguntungamilinkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.